manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 18, 2008. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndatakambirira kuti tikwanise kuiwana, uyezve mutengo wacho wanga uri $20, noti mutengo unosvika uri affordable pane mitengo yakambenge iripo kare.
Mushure memutauro wakanyanya munyaya dzesarudzo, ZEC inoburitsa gwaro revavhoti.
Takangomirira kuti election commission itipe, vane mazuva mashanu kuti vatipe kopi iyoyo yevoters roll. Asi sekuziva kwataita patataura navo, vari kuti havasi kuzotipa kopi yevoters roll yatiri kuda ravakashandisa painspection.
Asi veelection resource center vanoti kunyangwe gwaro iri rabuda, ZEC ine zvakawanda zvainofanira kuita kuti pasaite mitauro, uye vari kuzoenda kumatare nenyaya iyi. Mitambo yeWorld Cup yoenderera mberi muRussia nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vari kukwikwidza musarudzo dzegore rino vatanga kupiwa gwaro revavhoti mushure mekunge vachema-chema kuti Zimbabwe Electoral Commission iri kutadza kutevera bumbiro remutemo rinosungira kuti vave negwaro iri. Pamboitawo mutauro wakanyanya apo muzinda weBritain wanzi waburitsa mashoko padande mutande rayo uchiti yainge yawana gwaro iri panguva iyo vanopikisa vange vachiti ZEC yange ichitsika madziro kuti variwane. Sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vange vamboudzawo vatori venhau kuti vanoda nguva yekugadzirisa gwaro iri. Vamwe vati vawana gwaro iri ndeve Zimbabwe Election Support Network. Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZesni vaAndrew Makoni kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro revavhoti iri.
Hongu takwanisa kuona voters roll masikata nhasi na 2 o'clock. Zvatitorera kubva mangwana nekusvika kuma 2 o'clock kuti tikwanise kuwana kopi iyoyo. Tanga takambirira kuti tikwanise kuiwana, uyezve mutengo wacho wanga uri $20, tinoti mutengo unosvika uri affordable pane mitengo yakambenge iripo kare. Uyezve voters yatawana iri ndati pamuchina yechizvino zvino iri paformat inonzi Excel spreadsheet. Uyezve ZEC yatipa mvumo kana kuti password yekupinda muExcel spreadsheet iyoyo. Saka ndodaira kuti nemazuva ari kuteera tinenge tichiritarisawo tichiriongorora tichiona kuti takamira zvakanaka here. Patinenge tine nyunyuto tinenge tichingotaurawo neZEC kuti apo pakadai apo pakadai. Asi tinofara kuti at least taana voters roll.
Iri ndo gwaro rekupedzisira here voters roll iri kana kuti ZEC ichiri kuripepeta?
Hatizivi kuti pane zvimwe zvavachiri kuita here, asi iri ndo final voters roll yatapuwa. Ndofunga vanozoti kana pane zvabuda mairi oro maconcerns ari kuraizwa nemapato kana kuti nemasangano akazvimirira oga, ndopavanochitarisa kuti vaona kuti pane mamistakes aripo here kana pane zvinogadzirika zvichigadzirika. Uyezvewo vaya vamwe vanogona kunge vane mazita asina kunyorwa zvakanaka, vanga vakasina kunoinspekta physically. Zvikada mapolitical parties umwe anopika maerrors iwawo zvochizokonzera kuti kana pane chinoda kuzokorektwa chiri chikorektive.
Zvichiri kukwanisika here kuti zvinhu zvivandudzwe kana zita rako risina kunyorwa zvakanaka apa?
Ndofunga kukorekta maerrors chinhu chipossible, nekuti kana wakanzi uri murume uri mukadzi zvinhu zvidoku doko zvokuti zvinogona kugadziswa izvozvo. Asi kana sara kurisiri muvoters roll, iwe wakanga wakanyorisa kuvhota, handizivi kuti zeki inopaita sei ipapo, uyezve kuti unongochikodzera here kuti ukwanise kuzovhota muelection iri kuteerai. Izvo tinongozvisira kuzeki, ndo ingatotipa ndingati direction yekuti zvinoitwa sei kuti munhu anga akarejista kuvhota asi zita rake risiri kuwanika muvoters roll. Asi ndodera kuti chinhu izvozvo zvinhu zvinofanira kugadzirika nekuti pachine nguva election isati yasvika.
Tochimbotarisawo imwe nyaya yanga ichinetsa pamadandemutande eTwitter apa, vamwe vachichema-chema kuti sei vekumuzinda weBritain vanga vatonyora padandemutande rawo reTwitter kuti vakwanisa kuwana voters roll, asi mamwe mapato achitiwo anga achitadza kuti awane voters roll iyoyo.
Taverengawo mashoko iwawo pamatwitter ipapa, tandisingazivi chekuti chaita kuti ivo vakwanise kuwana voters roll mapato ari muno munyika pamwe chete nemasangano akazvimirira oga asati awana chinhu. Tingangoti pamwe ndo vatanga kusvikapo uyezve ndo vanga vakamirira vasina kubvapo panzvimbo kusvika vaona voters roll yacho. Zvingangodaro zvirizvo zvaitika, asi hatikwanise kukonfirma kuti ndo zvaitika chaizvo. Ndokungazeki ndo inofanira kuti ipe tsanangudzo yakakwana yekuti poseiko voters roll redu ratanga kuonekwa nevari kunze kwenyika neembasi mapato ari muno munyika pamwe chete nemasangano akazvimirira ari muno munyika asati ari wanawo.
Asi iro gwaro iri harina kunonoka kuuya here tichitarisa zvinofanira kuitwa pamitemo yesarudzo vamakoni?
Gwaro iri ranonoka kuuya pamusana pokuti nomination court yatosita kumashure uku kunyange voters roll rainetsika kuti tiri wane rainge riripo nomination court isati yasita. Asi semavaziri renyu gore rino nomination court yakasita gwaro irori risati ravapo, saka rakanonoka.
Sachigaro weZesni vaAndrew Makoni vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nyangwe hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nhasi yaburitsa gwaro rekupedzisira rine mazita evavhoti. Sangano reElection Resource Center rinoti gwaro iri riri rega haribudisi pachena zvakaitwa nezvisina kuitwa nemazita evanhu mugwaro iri. Mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimene vanoti kunyangwe hazvo dare rakati vapiwe gwaro nemazita evanhu rakashandiswa painyoreswa vanokwikwidza musarudzo, ZEC iri kuti haisi kuzovapa ichiti iri kuenda kudare kunokwikwidza mutongo uyu. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaChimene kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tanga tichida kuti Election Commission itipe kopi yeroll yavakashandisa painspection, nekuti taida kuti tinge tichiongorora kuti zviri kuitika kuinspection gwaro racho riri kushandiswa rakamira sei. Takanzi tofanira kuripuwa within 5 days order yasvika kuelection commission. Order iyi yakasvika kuelection commission musi wechishanu vhiki rapfuura, saka izvozvi takangomirira kuti election commission itipe. Vane mazuva mashanu kuti vatipe kopi iyoyo yevoters roll. Asi sekuziva kwataita patataura navo vari kuti havasi kuzotipa kopi yevoters roll yatiri kuda ravakashandisa painspection, asi kuti vachaapila judgment iyoyo vazichireva kuti havasi kutendera nezvakataurwa nedare. Asi nhasi election commission yabva yatanga kupa vanhu kopi yevoters roll yavari kuti final kopi yevoters roll.
Muri kudei kuzeke?
Tovatenda kuti vapa voters roll iroro, asi isusu tichiongorora sarudzo hazvina kukwana kungoti tipuwe voters roll rekupedzisira chete. Mutemo unotitendedza kuti tinge tichiongorora zvese zvinenge zvichiitwa pavoters roll, zvichireva kuti mavoters roll ese avaigadzira anofanira kunge achibuditswa pachena kuitira kuti titange kuongorora zvese zvanga zvichichinjwa pavoters roll kusvika pavati iko zvinova nefinal copy yevoters roll. Saka tapuwa ravari kuti final voters roll ravapa kune vamwe vanhu vese, asi election commission inoramba kutipa voters roll ravakashandisa painspection.
Konyaya yacho icharumbira iri papi?
Tatangawo zvakare kuchigadzirisa mapepa edu ekumatare, Saka tarisana nenyaya ya chifu charumbira ya kuti waka ramba shakata aluwa ni medare kuti wanofanira kuzora mazwi awaka pembeze ya kuti madishasa chaza shanda kuti zanu kwenye finge chiwina mtarufu. Chifu charumbira waka waini kushika msuwe china vikira fura kuti wange wachibuda pa maredio yese ni mwapepa nao yese wachi wachi gadirisa mazwa waka taura kuzimbabwe yese kuti ayo anakakanga waka kanganisa wakati mazisha chashanda ni zanu PF kuti hivi ni mzaruzo. Saka jatawa kuita manje kuchienda kutidare richi tarise kuti chief shawaka ita izi ya kunzi contempt of court. Pese panonzi contempt of court kunoa kunzi chief charumbira vashora dare. Pane mutungo unofana onge uchipu wakana dare raona kutijeshua vashora dare. Nikusaa ita jatawa wakani dare. Saka mutungo unengo ripo dewe kuti chief charumbira wafana wakufarirwa. Tukuta rizwa shakari kuti urumende. Iite shakati tauru wane dare kuti ngari chitange ma disciplinary proceedings against chief charumbira.
Mukuru we Election Resource Center vatawanda Chimene vange vari parunare muHarare na Tanuno Kawande we Studio 7. Sangano rakazvimirira richiongorora nyaya dzezvekutepfenyurwa nekunyorwa kwenhau reMedia Monitor Zimbabwe kana kuti MMZ rinoti vatori venhau vari kukundikana kupa mukana wakaenzana kune vemapato ari kukwikwidza musarudzo dzegore rino. MMZ inoti zvakakosha kuti vatori venhau vasatema vaine divi ravakarerekera mukuburitsa nhau. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano iri vaEdson Madondo.
Neurombo kuti maonero angu anotaridza kuti netsenyero dzemuno nemanyuzipepa apepa nhau vataridza vakundikana zvikuru kubudisa mapato ari kukwikwidza musarudzo dziri kuitwa musi wa 30 July mune zvakanaka vasina divi ravakarerekera.
Izvi mungauti zvinokonzerwa nei?
Chinhu chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina chido padokwa chokuita anonzi media reforms kana kuvandutsa netsenyuro nemapepa nhau kunyanya avo ari pasi pavo. Takatarisa ZBC, takatarisa Zim Papers, manje ari pasi peZim Papers. Ndivo vanotarisirwa zvakanyanya nokuti vanopiwa mari yenyika, vanofandiwa nepublic, vanowana mari from the public base. Vabumbira ramutemo weZimbabwe kukarva mapato ese vasina divi ravakarerekera ndokukanganisa kwavari kuita ikoko.
Saka chavanoti election agenda kana vachitsanangura mune zvekutepfenyura izvi vari kureva kuti kudii?
Zviripo ndezvekuti mapato ese afanira kubudisiwa mumanewspapers nemunhetsenyuro dzakafanana pasina kuchoropodza, zviri balance. Ndozvinhu zviri kutadza kuitika kubva panguva inonzi election period, pakataurwa date na president Munangagwa kuti tichaita maelections musi wa 30 July gore rino. Ndipo paifanira kuva nesanduko kunetsenyuro nemanewspapers pakukavha mapato ese ari muno, ZANU PF nemaopposition parties. Ndadaro ndinofanira kubvuma kuti current affairs coverage hazina dambudziko guru. Dambudziko guru riri kunhau news.
Mukuru wesangano reMedia Monitors Zimbabwe vaEdson Madondo vanga vari parunare vari muHarare. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti mutengo wekukwira kwezvinhu kana kuti inflation rate iri kuramba uri pa 2.71%, zvichireva kuti zvinhu zviri kudhura munyika. Kuti tinzwe zvizhinji, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamirira sangano reZimbabwe Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Tikona izvo kuti tikatarisa maringe nemamirira anga aita inflation muna 2014 muchaiuka kuti kana tapinda mu inonzi muchirungu deflation yekuti mitengo yanga ichidzika saka kubva gura rapera tikataka kuona kuti mitengo yakatanga kusimba ikapinda iyo mu inflation iri positive chinova kuti mitengo yakatanga kukwira gorera rapfuura muna 2017 muna September kunyanya October November December yakapesura muna December yapa 3.5% zvichireva izvo kuti tanga tabuda munyaya yatanga tamboona kubva muna 2014 kusvika 2016 yokuti mitengo yanga ichidzika saka izvi zviri kukonzereswa nekuda kwekuti mari haisi kuwanika makambani ari kushayiwa mari mumusika kana mabhanga mari yakachipa mari inoonekwa zviri nyore nyore saka naizvozvo mari vari kuiona misika yekunze saka mari iyoyo yekuti vatenge zvinhu zvavanoda kushandisa kunze kwenyika inenge ine premium inenge ine kashimbadzo saka naizvozvo nokuda kwemisika yekunze yavanotenga nayo sekuzova kwenyu inenge ine chimbadzo zvinochireva kuti kana ivo vaakutengawo vaakutenga zvinhu zvavo vaakutenga nezvichidhura saka vaakutengesawo zvakare zvinochireva kuti mitengo iyoyo inenge yakwira ndosaka tiri kuona kuti hongu yati dererei pane zvayanga aita gore rapera muna December sekuzova kwenyu November December imwaka wekufara imwaka wechristmas saka pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichida kuti zvitengwe muna January vanhu vanonga vachibhadhara maschool fees nezvimwe zvakadaro asiko zvino tiri kuona kuti imbori muna almost 3% ikokoko saka ndo range yanga ingori nayo kubva muna October gore rapfuura November naDecember saka zvichiratidza kuti iri kuramba ingori kumusoro ikoko zvichiratidza kuti inflation yaakukwira mitengo yezvinhu yaakuti kwirei nokuda kuri kuwanikwa mari misika yekunze
asi ka tinositarisira kuti patengeswa fodya mari inenge yakupinda munyika uye tiri kunzwawo hurumende ichitiyo iri kukwanisa kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizinisi mutungamiri wenyika vakambotaura nyaya yekuti Britain yainge yati ichadira mari kune vemaindastry uko zviri kufamba sei
dambudziko ratinaro iko zvino ndorokuti hongu isizeni yefodya inofanira kunge ichiudza mari asi dambudziko ratinaro ndorokuti mari yokunze kwenyika haisi kukwana maringe nezvinhu zviri kudiwa kuti zvitengwe kunze kwenyika mukatarisa first quarter ya2017 mari inopinda munyika kubva mune zvatinotengesa yanga tichitarisa nezvatinotenga kunze kwenyika inonzi iyo trade deficit yakakura ikapfuura 1.5 billion saka zvinorova izvo kuti mari yedu iri kuuya iyi kana nefodya dzamataura idzi haisi kukwanirana nokuda kwezvinhu zvatinoda kutenga kunze kwenyika
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reZimbabwe Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Godfrey Kanyenze Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vanhu vanosvika makumi matatu nemumwe vafa muNigeria muguta redamboa mudunhu reBono mushure mekunge vanhu vaviri vange vakazviteya nemabhambo vaaputitsa. Izvi zvinofungidzirwa kuti zvaitwa nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varikuenderera mberi vachinetsana nedare ravo reHouse of Representatives nenyaya yehurumende yekupatsanura vabereki nevana vavo pavanenge vachiedza kuzotsvaga upoteri muAmerica. Vana vanosvika zviuru zviviri vanonzi vakapatsanurwa nevabereki vavo zviri kushorwa zvikuru nedare reHouse of Representatives. Vamwe vanhu varatidzira muTexas vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nehurumende yavaTrump. Vakuru vanoti chakafukidza dzimba matenga sezvo zvinhu zvakawanda zvichiitika mudzimba pasina anenge achiziva kuti chii chiri kuitika. Nyanzvi munyaya dzezvezvirwere dzepfungwa dzinoti kunetsana mudzimba kuri kukonzera kuti vamwe vagume vazviuraya uye nyaya dzakadai dziri kuramba dzichikwira. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Chiremba anoshanda neZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanoti kunetsana mudzimba pakati pavana baba naana mai kuri kupa kuti vamwe vagume vatora upenyu hwavo.
Kazhinji kusawirirana mungava mudzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi atingangoti marelationship problems aya ichocho ndo chatakaona chiri pamusoro soro kunyanya pane wanenge wari mumarelationships iwayo. Kusawirirana ikoko kungava kushungurudzika, kunounza kushungurudzika kwakanyanya munhu ozosvika pakutora upenyu hwake.
Dr. Murambidzi vakaendera mberi vachiti chikamu chechipiri chevanhu vanotora upenyu hwavo ndechevaye vanenge vasingachakwanise kuwana chouviri zvichikonzerwa nemamiriro akaita upfumi hwenyika uhwo hwasiya vakawanda vasina mabasa ekuti vazviriritire.
Wazhinji wanotora upenyu hwavo tinoona kuti vanenge vaine matambudziko anoenderana nezvekurarama upenyu zvinoenderana neupfumi nemamiriro akaita upfumi hwenyika ino kuti munhu anenge asingakwanisi kuwana chouviri chekudya chinga kana zvimwe zvaangada kumukurarama zvatinongoda tese tese mukati mekurarama. Saka izvozvo munhu akashayiwa sakaita seizvozvo nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika zvinoita kuti azoti zviri nani kudandikafa ndingazorora.
Asiwo vanoti zvakaonekwa zvakare kuti kune vechidiki vari kushungurudzwa nevamwe vavo kuzvikoro vari kuzoguma vazviuraya vachiita zvokuzvisungirira. Mumwe mugari wemuHarare vatendai Maduwa vakatiwo vakamboedza kuzvisungirira mushure mekunge vashungurudzwa nehama dzaivachengeta kuchitungwisa.
Chikonzero chiri chekuti ndakashayikirwa nababa ndine 9 years mai vakashaya ndine 8 months. Saka literally ndakawedzerera ndine 9 years. Saka ndakachibva kubva kune hama dzakasiyana siyana kuti dzikuchengeta. Saka ndakachinja maprimary schools about 4-5 times, ndakachinja masecondary schools about 4-5 times. Ndo hau nomadic zvandaiwe kuti ndigone kuwana assistance. Saka vanhu vandaigara navo panguva iyi matritiro avaindiita nemararamiro andaiita ndiri mwana mudiki because ndaichengeta vamwe vana ini ndiri mwana mudiki. You know, saka vaitove nekalittle baby ndaiwacha manapukeni ndichibika ndichisuka ndichidindisa ndaenda kuschool.
Vamaduwa vanoti vakafunga kuti zviri nani kuzviuraya nokuti vakange vakurarama upenyu hwekupuwa zvokudya nevamwe vavaidzidza navo kuchikoro. Vamaduwa avo vane sangano ravo rinonzi Christian Revival Network vakaendera mberi vachiti iko zvino vave kubatsira vanhu vanenge vasvika pachinhano chokuda kuzviuraya mudunhu reHopley uko kunogara vanhu vanotambura.
Looking at that situation, I handle a lot of justice, you know, ministry, career,
and socially generally where people are referred to me for counseling.
Ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health yakaburitsa pachena kuti mumakore makumi mana apfuura huwandu hwevanhu vari kuzviuraya pasi rose hwakwira zvakanyanyisa uye zvakaonekwa kuti huwandu hwevanhu vari kuzviuraya muZimbabwe hwapetwa kaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamira.
Mitambo yenhabvu yeWorld Cup iri kutambirwa kuRussia iri kuenderera mberi nhasi. MuGroup F, Sweden yakunda South Korea 1-0. MuGroup G, Belgium ikakunda Panama 3-0. Na 8 manerano, Tunisia iri kutamba neEngland. Zvichakadaro, totarisawo mitambo yeCastle Premier Soccer League, umo FC Platinum iri kuenderera mberi ichishura mare. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Che kwa cha chanomen mapeza ichi chave kutungamira makundano aya nemapoints matanhatu mushure mekunge kugona kunenge kudada Yaro Highlanders 1-0 nechibodzwa chakakandwa na Gift Mbweti. Kukunda uku kwapinza FC Platinum mapoints makumana nemana mapoints matanhatu pamusoro pengezi Platinum Stars iyo yakashanya National Sports Stadium ndokudamburwa 2-1 ne Black Rhinos. Vanotevera mutambo wenhabvu vave nechivimbo chekuti FC Platinum inotora mukombe uyu zvekare kunyange hazvo pachiri nemitambo gumi neminomwe isati yatambwa. FC Platinum yasiya Chicken Inn iyo yakarova Triangle 1-0 nemapoints gumi nemana uyezve iri pamusoro peCapes United nema points gumi nema shanu mushure mekunge makepekepe yakafamba kugweru ndokurova chapungu 2-0 muAscot Stadium. Mutevedzeri wemuraridzi weCapes United Fungai Kwashi uyo anozivikanwa nezita rekunzi Tostao ari kufara nematambiro akaita maGreen Machine pachapungu kunyange hazvo zvemukombe weCastle Lager Premier Soccer League ave maroto kuCapes United.
Mutambo ngokanaka vakomana vatamba nemoyo wese ende nematambira taita tachidizeva kuhwina takreata machanzi akawanda tachita mabhora renge rine good position chimenge yakabatana.
MaGreen Machine abatana neDynamos mukufara mushure mekunge Dimbare yakatora mamwe mapoints matatu nekurova Nitrat 2-1 muRufaro Stadium. Mapoints matatu aya ayo auya zvichitevera kurova kwavakaita Mutare City Robertson rapera kwakwidza Dynamos kusvika pachinhano chegumi asi mapoints makumi maviri nemana pasi peFC Platinum. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Harare City 3-0, Herentals 1, Shabani Mine 1, Blue City 1, Mutare City Rovers 0, Blue Chiefs 0, ZPC Kariba 2. Kwatambwa mitambo gumi neminomwe, zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 44 points, Ngezi Platinum Stars 38 points, Chicken Inn 30 points, Capes United 29 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tichange tichitarisa zviri kuitika munyika nenyaya dzeVoters Roll. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mushure mekutaurira kwa mitauro yakanyanya munyaya dzesarudzo, ZEC inoburitsa gwaro revavhoti. Asi veElection Resource Center vachiti kunyangwe gwaro iri rabuda, ZEC ine zvakawanda zvainofanirwa kuita kuti pasaite mutauro uye iri kuzoenda kumatare nenyaya iyi. tabatashika kuma gumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare mangwana mangwana ani anokuoneka ine mufaro ndine Evans Zininga ndiri mu Washington DC.
Soko isika tisenda bako VOA ndebele.